kunangaji vunzwa ndi honorable mkweli pabiso zindagoti ya sopindao kwa sopuda wa vunzwa kuti waka wari kuzona sei ni ya immigration kusana kwa nisirani ya zimba peswa hala zimetaripo waka zikara zeshiwa kwa na waka uya kwa nimu wakati uya ni mrumi wache ku office aine ma evidence kuti aitini kwa ma message usikuma wane ma picture oku pimba ajini mbani mwetu njiti ya sei kana mkazi haenda kubasa ufo ya sosa kada achi pimbiwa ene mkazi wati ama ajito chema anzi kati chikazi ufura mafajira aeso aesini isoso ipo mwana watu wakato sori saina aona kipata kona kumbaku chakariki andi evidence yezozo kama yata nyora iye kutakuri saina because of special reason ana kwanza sinayo waka ngosika waka hii jinda waka mpa kopi yake waka nosikipa salari andi akura kukumbiri kwa kakao zika waka ngosika siwa sakadaka na zina asata wana pengine yata asata mbodi waka siwa sakadaka ifisi ndi normal sense kalam na ita zwa kadaro nunga investigator kuti kwa hizi zao ya sei angu tamiri kambia kadaro inevu nisa kadaro ngo tambira onyara saka vamukuru vazvipinda because vanazvo takaenda navo kwaari before tikano vachiri David Mingo tikano vatora ndo zviripo vakazviona amusedi futi yekutora zvashanza ma yekushanza ma resources yehurumende vachivakira vamadzi hama dzavo dzimba vachiita zvashanza zvavanoda zvakunzwa zvezvo zvikuwa vakazosora ndo zviripo but those people used to say vanoripota kuna president meaning in the old republic yainge ni republic kana vatora vanoripota kuna president iwe uri minisa wa jambo wotinoripora kuna president na FMC zvechinga kuti kudii
ko zvavaimbotika imi manga musingavape humbo wakati tsvikiti wekuti nyaya idzi dziongororwe iwo vakuru vehurumende
ndezvokunyepa zvese izvozvo because unozva kuti zvii patakaendesa isu takavapa a 37 page dossier yaitaura kuti apa hapana paraizvo patakanyora humbo hwedu kuti vagotemba nawo for example wakuzive neexample pane matenge angadiwa akanga adhonetwa nemeorganization kuti aende kunota mvura yemaofficers kumaremote stations kusina mvura kuyako patakazoti didiyaitaibudisa akamhanya akanwadzana zvino ariko matenge iwawo mota dzakabva kurbz dzaidhraivha nevakadzi vavo dzaadzabva dzichizobatsira department takatodzorwa dzichadhraivha nevakadzi saka how then do you go wobva wapa munhu humbo hwako usati wasvika paunoda uchisvika hazvigoni isisu our dossier was a teaser kuti apa neapa neapa tikidai zai tigare pasi hey wanoti take a Mickey Mouse organization titaura zvinhu zvetinoziva utaona vanhu vanotaura nevanhu vakaenda kuchikoro vakadzidza hatisi kuita maallegation no titaura zvinhu zvetinoziva zvine evidence nazvo kuti even ukanditi mangwana mukapa undipapa ndinokupa but havatidani instead of go to the press unotaura nepress they went on the TV am vakasuka am Zimbabwe vakati vakanditukirira muchibhogazi instead of calling me or calling us as an organization tosvika kuti muri kuti apa chii no they go to the press unotitukirira why unotyei pfmsec wacho anodii kuti atideze kuti apa instead of writing letters achitikwai I wish they could have asked kuti pamunotiva zvazvina humbo vakambovadeidza here kuti ndipe humbo vakaramba
saka mafara here nekubatwa kwaitwa nyaya yacho nedare reparamende
tafara chose but hatisati tafara because toda kuona action ichiitwa the old way of doing things has got to go iye no president vatotaura kuti Zimbabwe is open for business how do you open for get open for business immigration kuno kunosvikira mainvestors acho vachibatwa necorruption vachibatwa nokubvundutsirwa kuti they must be loyal to masango kunonzani clemens masango loyalty you need to being loyal to the country they become loyal to personal as well unovuka kuti vanhu havana kubvunza hakuna unoda kuisa mari yake pakadaro unoikanda mari yako pakadaro uchiti unless kana wasiiwa nepfungwa